mumamgari wa Moses Kumbuya watise mawanero avo mashoka wa mnangagwa anoratidza kuti munhu ari kuda kuvaka nyika patsva nekuyananisa vanhu pamwe nekugadzirisa upfumi hwenyika. Vakumbuya vati vafara zvikuru kunzwa vamunangagwa achirumbidza vamugabe pamwe nekukurudzira vanhu munyika kuti varegererane pane kutadzirana kwose kwakaitika munyika.
Zvakakosha pa nyaya yepeace yekuregererana plus the acknowledgement yekuti Robert Mugabe has been the president, has led us for quite a long time. I think it's critical pakuenda kwedu mberi senyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Nozipo Moyo vati kunyange hazvo mashoko avamunangagwa ange ari mashoko ekuvaka, havana kunyatsobuda pachena panyaya dzekutyorwa kwekodzero, kusanganisira kushungurudzwa kana kusungwa zvisiri pamutemo kwevanhu, vachitiwo havana kutaura nezvenyaya yegukura hundi. Sachigaro weTransparency International Zimbabwe Valofti Dube vati semaonero avo hazvaigona kuti vamunangagwa vabve vataura zvakadzama pamusoro penyaya yegukura hundi. Vati vafara kunzwa vamunangagwa vachitaura zvakasimba pamusoro penyaya yehuori.
Mazimbabwenzi atambura nenyaya yecorruption ende tinoshuva kuti President Mnangagwa akaita commitment yekuti arwisane necorruption iyi. It might be a very positive step kumazimbabwens because ndiyo nyaya inonetsa munyika yedu, nyaya yecorruption. Ndaifunga kuti achataura nenyaya yemahuman rights kuti vanhu vazive kuti chii chakaitika kuna itai dzamara kana kusina munhu anoziva. The president is someone who's coming in aisvika kuti achataura nekuti aiwa chaita commission kuti vanhu vatarisise kana kuti especially investigation kuti chii chakaitika kuna dzamara. But nemaonero angu abata zvinhu zvakawanda like kuti Zimbabwe itange manew relations nemamwe macountries around the world. It's something chinoita promise in the country.
VaPatrick Mahashi vati kunyange hazvo zviri pachena kuti nyaya yegukura hundi inofanirwa kugadziriswa, zvakakosha kuti vanhu munyika vadzidze kuregererana sezvakurudzirwa navamunangagwa.
Zvokuramba tichiteerwa kumashure hazvina zvazvinogona kugadzirisa. Saka izvo tinoti vanhu ngavanzwisise kumbe vave nokuzwisisa ukuti loko haisiko tesi kudhingayo tive vantu vanye singavi nobandlululo ukuti lizwe letu liye pambi. Ndo zvatinotarisira kuti vabereki ngavadzidzise vana kana kudzimba kuziva kuti hai izvi mwanangu zvaka ndokunei kukangamira. Ndo saka kuna machechi tikatarisa mostly timacristians akuenda kuchecha toramba tichitaura maprevious grievances anofanwa kuti tinofanwa kukangamwira umwe sezvo Jesu isu akatikangamwira tinofanwa kutikangamwira nokutaura kuti nyika yedu ive neway forward.
Mumwe wamugari muzvare Susan Tsuro varumbidzawo zvatarwa navamunangagwa pamusoro penyaya yehuri.
Vaivakwanisa kuti pese zvapo pasashaya panosara varande vakangoshinga nemashoko avo kwete kuzvichikusa kusungovhundutsirana chete kuti corruption ichapera. But ngaichatsova inirizvi kuti vadzadzikise mashoko avo vana vakangoita izvozvo kuti vabvisa corruption. Aiwa tinoramba takavatsigira but vakaita zvokuti vanotivimbisa sezvatakamboimbiswa gore riya kuti kuchaita 2 million jobs zvobva zvashaya basa. Ipapo manje ndozvovanozonetsa saka dai varambe vakarambishinga nemashoko avo kuti vakuita root out corruption.
Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Shaibo ati afara kunzwa vamunangagwa vachibuda pachena kuti upfumi hwenyika hunoda kugadziriswa nekukasika kuti vanhu vagokwanisa kuwana mabasa.
Haungaite munhu usina chamwari. Chatiri kunakidza pana purezidendi ndechekuti vati ivo vanhu vangatisira masanctions avo ngavati reconsider valite masanctions avo tione kufambirira mberi tishande nevamwe. Uri wega haungazvikwanisi. Majob creation ataurwa zvinorwadza kuti tiongoendesa vana kuchikoro the next thing vana vari kugara mudzimba pasina zvavari kuita.
Panyaya yesarudzo inove imwe yenyaya dzange dzakatarisirwa nevanhu vamunangagwa vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa munyika gore rinouya dzichaenderera mberi asi vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvematongerwo enyika pasina kutukana kana kurwisana. Kunyange hazvo mashoko avamunangagwa atambirwa nevakawanda vachiati akanaka, vamwewo vati vanovimba kuti zvavataura hazvigumire pamuromo chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.